isusu group yedu tanga 38 maZimbabwe takabva kuVenice takabva nebhazi ranga rakahaiwa nemaIndians saka takatikwanidziremo takatobhadhara mari ndofunga $100 takafamba about 15 kilometers nebhazi and tikazotsvaka imwezve transport yakazotitora kubva kusiti yatakasiyirwa kusvika tasvika kuborda paborda ndopainetsa panga paine vanhu vakawandisa vaida kukrosa saka vaitanga kuti maukrainians acrosse nemadzimai nevane vana and then isu ndopatakazokrosa patakazongokrosa boda takabata zvakanaka zvichaizvo taiva takatomirirwa kusaidi rekuhangari isu takaenda kuhangari takatakurwa nemota ipapo mahara kubva paboda kusvika kune imwe city inonzi St Peters guta reSt Peters riri muhangari tikanogara tongoti takagara 2 days suva rechitu tikabva taenda kuimmigration tikanopiwa mapermit yekuti tinge tichigara muBudapest tikapiwa like ma 30 days like kwemwedzi wese
manga muri kuti imi makatambirwa zvakanaka ndiani akakutambirai pabhodha rekuhangariri
kuna ambasada weZimbabwe in Germany vari kuBerlin vanonzi ambasada Mashingaidze ndo vakaorganiza nemastudents ekusouth africa saka tanga tiringore group takasangana nemasouth africans ndo vakaorganiza zvinhu zvese izvozvo
mapepa yanga akanzi ndeyei emarefugee kana kuti chii
mapepa aya tainzi izvoni unosarudza kuti unoda kuita refugee here kana kuti uri mupfuuri asi isusu tisati tatosvika pamaofficis papo tanga tatoudza kuti hurumende ichakutengerai matickets ekuuya kuZimbabwe saka panga pasina nidi kuti titore emarefugees saka tese takangopiwa matemporary permit ekugara like tongoti in 30 days taizova kuti patinozosvikawo 30 days tese tinenge tabuda muhangari
ipapo mva zvazodi
tichibva ipapo tikabva taperekedzwa kuchitima takanokwira chitima kuenda kuBudapest guta guru rekuhangari vanhu vese vaibva kuUkraine vanga vachifamba mahara saka hatina kana zuva rimwe ratakabhadhara transport
ko makazokwanisa kuwana maticket sei ekudzokera kumusha
panga kuine magroups akawanda ekuRomania ekuPoland nekwedu kuhangari saka mazuva ekutanga zvaiita zvichinonoka asi pane pavakazongoita speed up process zvokuti 38 kudaro rakangoti gurupu rimwe rakauya sanhasi rimwe gurupu rikauya samangwana tikabva tatoenda tese
saka iye zvino izvi muri kupi
iye zvino ndiri kuHarare takasvika musi wa 6 March
mhuri yakakutambirai seiko
vakafara chaizvo
pari zvino shiro yenyu ndeyei
ndava pane imwe level yekuti handikwanisi kungotaurirana inini ndega asine mamwewo mastudents vakabvawo kuUkraine kuti izvezvi vakangogara saka tei richidawo kuti kana government ikagona kutsvakawo zvimwe zvinhu zvekuita kana kuti vapinze musystem yemuno mutikwanise kuenda kuchikoro kumayunivhesiti yedu yemuno kusvikira zvinhu zvanaka ndoona sekuti zvinhu izvozvo zvinogona kutibatsira zvakanyanyisa nokuti kana vanhu vakaramba vakangogara vamwe vanozosiyana nazvo zvechikoro izvi nokuti zvinhu zvakaoma munyika vamwe vanondo vanozoita zvemadrugs nokuti vanenge vane stress